Pamunangagwa vapinda musangano wanhasi negurukota rezvekugarisana nevanhu Dr. Sekai Nzenza avo vati wafamba zvakanaka chose.
Musangano uri wafamba zvakanaka chaizvo. Taenda ana president vanga vachisangana nevanhu veMatebeleland Collective. Matebeleland Collective sanganisa machurch based organization nema NGO ne civic society. Vanga vachida kutaura nyaya yedevolution kuti inorevei kwavari nenyaya dzeeconomic empowerment.
Dr. Nzenza waudza Studio 7 kuti musangano uyu wange wakanangana nekuendesa masimba kumatunhu uye wakakokerwa naamai Jenny Williams vesangano reWOZA. Chikamu chikuru chemusangano pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano akazvimirira ega chaitwa vatapi venhau vaburitswa mumusangano uyu sezvo zvange zvange zvichikurukurwa zvange zvichifanirwa kuve pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano aya chete. Vamwe vapinda mumusangano uyu vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuurayiwa kwevanhu panguva yegukura hundi ndeino yakurukurwa zvikuru pamusangano uyu. Pazobvumidzwa vatori venhau kupinda mumusangano uyu zvekare vamunangagwa vatenda vemasangano aya nekuuya kwavaita vachiti vanzwa zvavataura vachivimbisawo kuti vachaita kuti pave nemumwe mukana wekusangana navo zvekare.
I'm satisfied that I made the correct decision because non-interaction creates fear, suspicion, where there ought to be no fear, where there ought to be no suspicion at all.
Ndiri kugutsikana kuti ndaita zvinhu zvakanaka nekuuya kwataita kuno nokuti kusawe tichisangana kunoita kuti tiwe nekufungirana zvisiri izvo uye kutya panofanirwa kuwe nekusatya kana kusafungirana zvachose.
Saka ndeke kutanga vamunangagwa vachiita musangano wakadai nemasangano anoshanda ari mumatunhu ematebeleland. Zvichakadaro mutori wenhau Zengele Ndebele uyo anove mutungamiri wesangano recenter for innovation and technology SITE asungwa panze pestate house apo pange pachiitwa musangano uyu. Ndebele azoendeswa kukamba yemapurisa kuhillside uko kwaanosvika kupomerwa mhosva yekuwanikwa aine zvigaba zvakashanda zveutsi hunokachidza kana kuti teargas canister. Sangano reMedia Institute of Southern Africa MISA raburitsa mashoko paTwitter richizivisawo nezvekusungwa kwaNdebele. Vamwewo vatori venhau vanoshanda vakazvimirira vega varambidzwawo kupinda musangano uyu vachinzi vange vasina kukokwa. Pamenas Tuso nemumwe wevatori venhau vanoshanda vakazvimirira vega varambidzwa kupinda musangano uyu. Tuso uyo anoisa chigaro weMedia Center muBulawayo ashora mabatirwo evatapi venhau akadai.
Izvi zvakara zvichingoitika tese vanouya mutungamiri wenyika zvinogara zvichishungurudzwa zvakanyanyisa sereka asi tinenge tine makadzi ezimbabwe media commission avo anotizumidza kuti tiendeke tichiripota tese patinenge tichida asi vesecurity havasi kutambira makadzi avo vanotishungurudza zvakanyanyisa hamene kuti tingaita sei kuti tingapita musangano here negurukota rinoona nezvekubudisa kwamashoko kuti nyaya ikadziviswa.
Dr. Nzenza vati vamunangagwa vachaita misangano yakadai nemamwe masangano akazvimirira kune mamwe matunhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.